Mutongi wedare amaiseres chakanyuka vati dare rawana vasikana vaine mhosva yekutaura manyepo padande mutande ravo refacebook munandira wa 2021 vachiti pane mwana aiva ashaya mushure mekurohwa netsvimbo yemapurisa muHarare asi mapurisa akazobuda achiti mwana uyu ainge asina kufa asi mumwe akambobatwa nenyaya iyi mutori wenhau hope wechingono akanzi nedare repamusoro rehigh court asunungurwe sezvo muna 2014 dare repamusorosoro munyaya yepomerwa vatori venhau vezimbabwe independent vanoti Constantine Chimakure Vincent Kaiya nemushakabvu Eden Withrow rakati chikamu chechimakumi matatu nerimwe kana kuti section 31 yecriminal law codification and reform act waityora kodzero dziri mubumbiro remutemo rimwe gweta ravasikana vajeremiah bhamu vatenda kuti vakambosimudza nyaya iyi mudare
takaisa chinyunyuto ichocho kupamberi pedare tichirizivisa kuti dare guru remuzimbabwe reconstitutional court rakati mutemo uyu haufaniri kunge uri mumwe mitemo yomuzimbabwe tikaudza zvakare dare kuti nekuda kwaizvozvo zvaisa kodzera pabumbiro redu remutemo kuti vasikana vatongwe kana kubatwa nemhosva iyoyo dare harina kubvumirana nesu rakati mutemo wakazvigadzirisa wega mushure mekunge maiswa rimwe bumbiro remutemo
amai chakanyuka nevachuchusi vakaramba kutambira kurudziro yekuti nyaya iyi raswe vachiti mutemo uyu wainge wawandudzwa asi pasina kupa umbowo hwekuti izvi zvainge zvaitwa sei mutongi ati mashoko avasikana aipa kuti mapurisa ashorwe zvakanyanya nevazhinji vabva muvati havagutsikane nemutongo wapiwa uyu
tapinda mudare masikati ano apo dare rapa mutongo waro panyaya yatanga tafambira yavasikana dare rati iro vasikana vabatwa nemhosva yokupublisha kana kukomunikata mashoko enhema anopeshedzera mhirizhonga munyika vati nekuda kwekuti facebook account yakashandiswa yakanyorwa zita ravo uye zvakare inotanzwa chiso chavo zvinofanira kuti munhu wese ari munyika azive kana kugutsikana kuti ifacebook account yavasikana tinongogashira sekuuya kwawaita hatina zvatingaita hongu hatigutsikani navo tiri kunyunyuta pamusoro pavo hatifunge uye hationi sekunge mutongi anyatsoongorora nyaya yomazvo hatisi kuona sekunge mutongo uyu unokodzerana nezviri pamutemo
vabva muvatiwo vachadzoka kudare musi wa12 kukadzi kuti vaise zvichemo zvavo pasati paturwa mutongo vasikana vachapiwa chirango ichi vachibva kumba mumwe mutsigiri wecitizens coalition for change vajesu chaitezvi vashora kubatwa nemhosva kwaitwa vasikana vachiti havagutsikane nemutongo wanhasi
nyaya yavakushandisa kunyararidzwa ari mune zvematongerwo enyika kunyanya mapato anopikisa tiri kuona vatungamiri vemapato anopikisa vari kupiwa mitongo vachinzi vari vabatwa nemhosva panyaya dzimwe dzekuti kana dziri dzavo dzichiitwa kubato rezanupf kuna vakarerekera kuzanupf inyaya dzekuti hadzitomboendeswa kumatare dzinotongorasirwa kupi ipapo
asi gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambiziyambi vanoti hurumende haipindire mukutongwa kwenyaya magweta vasikana anoti achapikisa mutongo uyu kudare repamusoro rehigh court vaimbova mumiriri wemount pleasant mudare reparamende muzare fadzai mahere vakabatwa nemhosva imwe chete yabatwa nevasikana vakanzi vabhadhare madhora $500 ekuamerica vari kupikisawo mutongo uyu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.